minister kubva musi wa 6 vachashanyira nzvimbo yechitungwiza. Vashanyira nzvimbo yechitungwiza vachafamba vachiona dzimba dzacho dzese dzakavakwa zvisiri pamutemo, dzese dzine masenzi acho akapegwa asiri pamutemo. Then ivo vozodzokera votaura kuti dzacho dzinofanira kukwanywa ingani uye zverini.
Imi sameya vechitungwiza, pane hurongwa hwamunawo here hwokuti ivo vanenge vazopwanyirwa dzimba ava vanoendeswa kupi?
Sameya vechitungwiza ndikutoshushikana kwazvo, because pane vamwe vane dzimba dzakatovakwa dzakanaka dzakatopera kwako. Saka tiri kuti isusu semakansera zvichagarawo tichemwa kuna minista kuti dzimwe dzimba dzakaita saizvozvo dzisapwanywe, tingokumbirawo minista vadzipinze zvisisiri. But dzinenge dzakasanganawo nepamusodzo, because dzimwe dzacho dziri pamusodzo pemasuweji, pamwe dzacho dziri pawait lane. Saka dzichasanganawo nezvisingabvumirwe nemutemo, so dzichabatwa. But dzimwe dzacho toda kukumbirawo kuti minista vasadaro vangoita kuti dzimwe dzacho dzipinze musekuleti.
Pakuzeya kwamaita nhasi, matura chikumbiro chenyu ichi here kana kuti muchazochiita rini?
Ndichazochitura mushure menge minista, since ivo vatiwo pari kutumwa deputy minista kuti vaone dzimba dzacho, vachiona kuti dzimwe dzacho dzakamira sei uyezve dzakavakwa pakaita sei. Saka pachazoitwa draft yacho yekupedzisira ndoba tichakumbira kuna minista.
Tichimbotarisa hedu zvakaitika panguva iyeye yemuramba tsvina muna 2005, munoona zviri izvo zvichadzokororwa here iyo nguva inoi?
Apa zvasiyana nemuramba tsvina, apa ichi chirongwa chiri kubata vanhu vaivai vanga vachitenga dzimba pasemuti, because dzimba dzatotaura dzadzisingatengwe mukanzu, dzadzitengwa pasemuti. Saka chirongwa ichi chakatosiyana nemuramba tsvina, because hachisukuruwa munhu wese, chikuruwa vaivai vanga vachizvipa pekugara uyezve vasingapihwe neguta rechitungwi.